Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, this Tuesday, November the 1st, 2022. I am Tungamili Nkomo. Tonight, we are talking about the growing problem of drug abuse among the youth in Zimbabwe, with many getting hooked on hard substances such as crystal meth, heroin, and cocaine. Health professionals and activists are warning that the situation is creating a mental health care crisis, that the country's hospitals are not equipped to handle, as many drug addicts end up with mental issues requiring treatment. The big question that many are asking is, where exactly are these drugs coming from? Well, one member of parliament is taking the fight right to the doorsteps of the suspects, teaming up with police and parents in his constituency to shut down the houses of those they are accusing of selling drugs. The lawmaker is Charlton Wende of the opposition CCC, who represents Kuazana in the House of Assembly. We will hear from him later in the show. Lichona njani, Zuluganda ba siyahlangana kuhlelo lwe Live Talk, The Connection. Namhlanje sixoxa ngodaba oluqhubeka lohlupha kakhulu eZimbabwe, okuludaba lwabasakhulayo abasebenzisa izidakamizwa ezijiyeneyo ezigoqela o-cocaine, o-heroin, o-crystal meth, odombo kanye lokunye okuthiwa imtoriro. Ingcwethi kwezempilakahle ezithi lokhu sokudale udubo olukhulu ngoba abaningi bagcina sebegula umkhuhlane wengqondo njalo bedinga ukwelatshwa ezibhedlela. Kodwa udubo olukhona ngolokuthi umumo mubi ezibhedlela ngokwazi kwabaningi ngoba akula mithi. Inhlangothi zomphakathi ezitshiyeneyo ziqhuba inhlelo zokulwisana lalolu dubo. Umeli wekuwazana ephalamende umnumzana Charlton Wende ungomunye wabaphatheke kulumzabalazo. Silaye kuhlelo siza kuzwa inhlelo aziqhubayo. Kwaziwayo ba tereri ve Studio 7 nasi muchirongwa chenyu che Live Talk, The Connection, tiri kutarisa kupararira kwedambudziko revechidiki vanoshandisa zvinodhaka munyika zvinosanganisira cocaine, heroin, crystal meth, mutoriro nedombo. Dambudziko iri riri kuenderera mberi uye nyanzvi mune zveutano dzinoti vanoshandisa zvinodhaka vakawanda vanoguma vabatwa nechirwere chepfungwa uye vakutsvaga kurapwa muzvipatara, asi vanoti mishonga iri kunetsa. We begin our show tonight with 19-year-old Milton Mukunda, a former drug user who talks about his experiences and has some advice for addicts. He talks to Studio 7 reporter Godwin Mangudla from Harare.
Chii chaita kuti munge mushuta mutoriro?
Chita mutoriro, pandikanga kutanga kushuta nako, kutanga kungofarira nezvandandanga.
Wainzwa chii?
anzi wasimba rakawandisa kana kubasa chaipo chaipo ndaishanda ndochinzwa simba rakawandisa.
Wanga usingatyiri utano hwako here?
Handaisaziya kuti ndokwazvikasvika.
Saka chii chakazoita kuti unge uchisiyana nemutoriro?
Ndakarwara nemalangi kuda kutofa chaio chaizvo ndokwandakazosiya.
Ko shamwari dzako idzi?
Achinguo ariko.
Saka uchiri kuramba uchitamba navo?
Mazuva ndotamba namukoma wangu titu changu gara pachii.
Saka ungati chii kuna goga wakakubatsira kuti ngochisiyana?
Ndongovatenda.
Une makore mangati?
19.
Hapeni pano unozvongada kuti tsanangurira vamwe vako here vechidiki vano vachiri kutora madrugs?
Ndongovada kutsanangura kuti ngavasiye chinhu chachina kupenya hakuna fyucha. Kuna kwaunosvika hakuna ana chaunozoita nahwani chipenyu.
That was 19-year-old Milton Mukunda, a former drug user, explaining that he was forced to quit drugs after falling ill. Uxwayisa njalo abanye ukuthi bachiyane lokusebenzisa izidakamizwa ngoba zilimaza impilakahle.
Ngatitaurei zvinhu zvebackground zviripo. Anditika timu mese muripo. Ini ndini Lorenzo Mtua, ndine musika uri papa. Ndofunga munoziva ndobva panapa na10 ndoona zvakawanda. Vakomana nevasikana iva vari kuoperata panapa, ndofunga kutanga zvekuma ngatingoti 9, 10, 11 timu usafambe nguva iyoyo. Ende ini ndanzwa nekubirwa pamusika wangu nokupedzera kubva pano. Famba muende kumba nguva iyo dzichiripo. Kwandakanowana redio dzangu nemafoni ayo zvandakabirwa vakomana, dombo riri kurohwa ikoko. Vasikana vari kuvawanda kudarika vakomana. Usambofe wakamutrusta uchiti wangu vapanduka. Takaenda takaenda. Be careful. Dombo mbanje dzanani mutoriro wanani vakomana dombo. Takaenda takaenda wangu wanzwa ndatenda hangu vakomana ka takupandukirana pachedu. Usambofungidzira kuti ndiye uya waunoziva akanorirwa wakaona akadzoka akatanga kuti wangu wotoziva kuti mawanandi vari kufamba netsono nemascrewdriver nemapanga mahwani endekumba nguva dziripo. Kana paine zvinokwanisa kuita ndatenda zvikuru neshoko rimwe rinondibata rataurwa nemufundisi chokwadi datataona mukana tivabereki mudzimba dambudziko raredu pamwe chete taenda kumachechi kunamata chaiko chaiko mwari ati ndokuti ndiona sekungotika mazuva ekupedzisira akataurwa chokwadi nyika yokwedu yakumawere ndofunga zvinhu zvose zvikuva kana akarudzi kristu akuya maguma akuya ndechokwadi takupandukira zvinhu zvonitadza kunzwisisa zvizhinji hatingatauri tikaona mukana chazvinyatsoita zvokugara pasi tibatsirane panyaya iyi vechidiki kunyanya ane COVID yeku yamaiswera muri pamuti apo vakomana muchiro wambanje nenhikiri dai machirya kakuenda kudombo modzokera kumbanje dzika dombo harisi kuita dombo number 1. Aiwa matikuvadza achirega yaka kuti bira vakomana muri kunyanya. Aiwa musageti musabhoshe yeketanzi. Aiwa matikuvadza vakomana ende munobirwa kure.
Besides creating a healthcare crisis, drug abuse is now forcing addicts to steal from people so as to finance their habits, according to a Harare vendor there you just heard from him, a man who identified himself only as Lawrence. Lawrence ukhalake lapho ngaba sebenzisa isidakamizwa uti sebentshontsha ezindlini lapha ukuze bathole imali yokuthenga ama drugs. Gogo Agnes akuvimba vachemawo nenyaya iyi vachiti yaita dambudziko guru munyika.
Ndiri kurwadziwa nezviri kuitwa nevana vechidiki. Vana vechidiki vari kuparara kunyanya muzera yechidiki diki chaiyo chaiyo yaakudhakwa zvinonzwisa tsitsi zvokuti tisina kuti tozvigadzirisa sei. Vana vaparara ndiyo yemadrugs. Vana vari kutadza kuenda kuchikoro ndiyo yemadrugs. Vatata muzera iri kudhakwa iri kuparara. So muzera mudiki vana vacheche chaivo chaivo. Saka hatichanzwisisi kwatiri kuenda kuti tiri kuenda kupi nezviri kuitika. Dai zvaibvira vanotengesa madrugs zvinodhaka zvakafanana nana dombo nezvimwe zvinodhaka vana izvi mapurisa vambeta basa vanyanyo kuganura ikokoko kwazviri kubva kwacho pamwe zvingachinje kuvana vedu nekuti vana vedu havachatsuriki kana ukada kuvatsura kuti mune zvaari kuita so vakuzviuraya vana vadu nekuda kwokuti ndatsurwe nekuda kwezvinodhaka zvavari kushandisa saka tibatsireiwo tapakati hatichazivi kuti tobatsira sei vana vacho ende vakutityisa chandaa kunyanya kutyisa ndekuti kana ndakamutsura nzira yakadai so akungoti foti akunotenga mushongo wemakonzi akuzviuraya achanzwisisi kuti chii chiri kuitika dai matibatsirawo padambudziko rakaita seriri tine zvinodhaka tatambudzika nevana vedu
ugogo Agnes kuvimba ukhalake lapho ngalolu daba uthi abasagobeka abantwana uyamkhuza ngodaba lwama-drugs asuke ayethenga umuthi wamagundwane anathi azibulale. And at the beginning of the show, remember we talked about Kwazana Member of Parliament, Honorable Charlton Wende, who has teamed up with residents and the police to fight this scourge. Here he is, talking to our reporter, Godwin Mangutka.
Every MP meeting community leaders. Because community knows drugs. Ta vanu yenda vachisunga vanhu but havasi kukwanisa kusunga vanhu vacho vanotengesa saka isusu secommunity takaita musangano tikatenderana kuti tese tichafamba door by door tichivharisa toga madrug lords aya nekuti vatiurayira vana vazhinji ndofunga makaona svondo rapera pakuwadzana hai one vana vese vari kuta fodya vanhu vari kumwa doro vaakuita zvinonyadzira vanenge vachiita mapati particularly my form 1 and my form 2 saka isusu sevabereki nevatungamiri vevana mukwadza tatora danho kuti tivharise tega toona kuti mapurisa achizokwanisa kuti vasunge nevana saka ndochita ndikuchatukita takaita musangano nemapurisa svondo rapera nevabereki vandaitungamira semutungamiri wenzvimbo tikatenderana nemapurisa tatovapa list yedzimba dzacho dzatinoziva kuti ndo pari kutengeserwa madrugs ndo pari kuitwa mavhungavhunga pati evana vanenge vachiuya vakapfeka mainifomu vachipinda ipapo vachimwa doro vachiita zvinhu zvechikuru mudzimba imomo so ndo danho vatoda kutora chekutanga
tingati idzimba ngani dzati dzavharwa kana kuti dzamuri kuronga kunge muchivhara
izvezvi tine dzimba 6 dzatiri nadzo mukwadzana dzatapiwa dzataongorora tikaona zvishuwa kuti ndo dzine dzimba dziri kutengeserwa zvinhu zvinodhaka so chirongwa chedu chakatageta dzimba idzodzo so mapurisa tichavazivisa vatiri kuziva kwamuri kuita tichangoda kuti timuke musi tichimbovharisa ivo vanhu vacho vasinangazivi vose kuziva kwamunoita ava vanhu vokuti vakangonzwa information vanobva vafambisa zvinhu vachiita sei saka tiri kutora taimu yedu tichizotsvaga zuva ratichavasvikira vakari vanhu but kuvharisa hatisi kuzoregera community yekuwadzana yaneta nevanhu vemadrugs saka taakutora chidanho ichocho sevabereki secommunity kuti tivharise vanhu kuwadzana musatengeswa madrugs
ko sei iwo mapurisa asiri kusunga vanhu ava kana muchiti munoziva panotengeswa zvinodhaka
maonero atiri kuita ndeyekuti nemaripots atinowana from macommunity leaders ndeyekuti kune mamwewo mapurisa vanomwawo zvinodhaka izvozvizvi vamwe vanenge vachiripotewa vakatopfeka infomu vachipfuura nenzvimbo idzodzidzi vamwewo mapurisa vanofamba vachitora mari kune vanhu vanotengesa zvinhu zvinodhaka izvi saka havagoni kuvasunga
Honorable Charlton Wende there raising serious allegations against the police. We must say we were unable to reach a police spokesperson, Paul Nyati. Limzwileke lapho ubaba uCharlton Wende uthi akhona amanye amapolisa asebenzisa okudakayo isidakamizwa yikho abantu laba bengabotshwa ngendlela kanti bakhona njalo asebephila ngalabo abadakwayo abababhadalisa izimali utsho njalo ngamapolisa kodwa siyathembisa kusikhathi esilandelayo sizabadinga amapolisa sizwe ukuthi bona bathini and to dissect the gravity of this matter we are now joined by our guests That's Mr. Wilson Box of the organization Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network. We are also joined by Zusiso Moyo of the Lupane Youth Development Trust. Ngiqale ngawe mamoyo utaba lwezidakamizwa lolu lutaba oluhluphayo kakhulu elizweni uhulumende kule mzamo ayenzayo amalunga eParliament afana labo Charlton Wende siyabona ukuthi benzani kanti lenhlanganiso ezizimeleyo lazo kukhona ezikwenzayo okuthiyeneyo kungapi lapho mhlawumbe abantu abakhuta khona okumele baku-adresse ukuze luphele lolu dubo.
Okay, ngiyabonga ukusathele mba. Mina ngibona ngathi kumele si-address ama root causes to i-problem le-drug abuse. Ngoba singachaya phezulu ukuthi kuzafana lokuthi asenzanga lutho. Mina I think ukuthi when it comes to issues of i-drug abuse, sikhangeleni ukuthi kathi vele sibangelwa yikuyini. Ngoba isihlahla siyempande yabona sizosifuna amahlamba so singaqala ngokuthi sigebhe phansi khona ngalo ukuthi what makes these young people without ama-drugs kangaka. Firstly, I think indaba ezemental health sizithatha kalula but it's something that's really affecting young people and it needs really to be addressed. So singaba lama-institutions that take into consideration ukuthi young people need help in this kind of economic crisis. Unemployment, ayikho, nandani. Nabona sebebe ezingozini zengabezo ezidakamizwa. Ngakho ngibona ukuthi kungcono ukuthi imizamo le esiyenzayo singaphongi ukukhuluma kuphela kodwana asiyenzeni ama-facilities abe readily available, abe lula futhi to be accessible. Kwenzela ukuthi gogo abantu abatsha nxa bedinga uncedo bazithole. Ngoba abantu laba siyakhuluma kuphela but they still go back to ama-drugs because there's no intervention that is done. But if we have a rehabilitation center that are effective, that help these people go with them from a start to the end, seeing which know there is a change in how to achieve from its. I think that could really help. Ngoba ukukhuluma kuphela without action really. And won't help us. Ngoba sikhala ngokuthi no amapolisa nawo they are involved in landline. So khona lokhu vele akusisizi njalo akukwistephu ihlupho lelo elezidakamizwa phakathi kwabantu abathi but we need to take alternative action to address this kind of challenge amongst abantu abatsha.
Nxa ukhuluma ngama root causes imamoyo ukhuluma ngani kahle 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 lapho ukhuluma ngomnotho kuyini exactly
ngama root causes ikhuluma yes umnotho nanzelela ukuthi economic crisis eZimbabwe abantu abatsha ngabantu abanye abaphuma esikolo abanye abathenteni umsebenzi abawutholi sebehlezi nje akulalutho abalwenzayo khona lokhu yikho kubenza begcine bengena kwizidakamizwa njalo i-poverty abanye bavela ezindaweni ezimarginalized kakhulu okuthi vele umuntu akanale exposure yokuthi kumbe noma engafundanga because thinisizele ngiselifuna ukuthi ufunde kuphela ungafunda kuphela. It's not like ukuthi uzaqhatshwa labo abangafundanga babawesiza kungabantu abakwanisa ukuthi bazisebenzele ngezandla zabo but amathuba angikhona abawatholi kuyafanana. So umnotho wethu lesimisekisa abantu abatsha imisebenzi abayitholi abantu nje abaphenza ukuhlalwa sebeyaziwa ngezinto zonalezi ezinhle and njalo iingozi zingalezi zama-drugs siyabawela you know ukhona izinto lapha ezingemakhaya ezinjengabontshengu abekho kungonto idakamizwa kwabo sekuvame kakhulu lapha. You know, it's just something that has crashed impilo yabantu abatsha because umuntu uvukela khona uthonela khona akananto ayenzayo okwakhe ukuthi ayehlale emagosa anathi unjengena loo nto ngayidela for 2 days and yimpilo yakhe so you really need to address such issues.
Siyabonga Mamoyo, Zibusiso Moyo of the Lumpane Youth Development Trust. Please do stay on the line as we turn to Ubaba Wilson Box, Director of the Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network. Mr. Box, where are these drugs coming from exactly?
Thank you so much for hosting me tonight. Sources of drugs, yeah, there are so many given the porous borders that we have with our country. And even the border itself, you see, it has been subject to abuse. And some of these drugs also, they're actually grown in country. For example, marijuana, it's been grown in Zimbabwe for some time now. And also, we now have a lot of unemployed young graduates. We've done, you know, courses like, you know, chemistry courses, and also the availability of the internet, the darknet, you see. So drugs can actually be manufactured in the backyard. So we've got a lot of sources where these drugs are coming from.
Aha, rambai muri parunare va boxa timbotora mtereri u Botswana sathe umlaleli kwele Botswana siya kwamukela uhlelo umlaleli.
Wa nkomo lunjani?
Hayi siyaphila singabuza lina.
Hayi lati siyaphila.
Ye kunjani kwele Botswana?
Hayi kwele Botswana ku right ukukhuluma lo mamoyo from Eplant.
Yebo mamoyo momuka.
Tomuka zwedu nkomo mukhaniwo.
Hayi na swivo tomuka toboka kuti mangina mu programu. Ungasi pumbono wako ngodaba esingalo lamhla. Liyahlupa udaba lwama drugs.
Liyahlupa baba nkomo udaba lwama drugs ngoba kathesi kunje thina silabantwana abafundayo. Uthola ukuthi umntwana awusakwanisi ukumkhuza asibhadala isikhulisisi mahara sethena eganyeni bedena izidakamizwa.
Yeba kithi.
Mm.
Makuthe kwaba njalo manje lukhona yini uncedo elibadingela lona ukuze baphatiseke ngoba abaningi bagcina sebehlanya sebebulawa zingqondo sebesiya kubongotsheni la kwezinye isibhedlela kanti imithi iyahlupha la ezibhedlela lapha siyazi umumo kawumanga kuhle. Lukhona uncedo elibatholela lona yini?
Alukho umncedo baba Nkomo esilitholayo lapho sicela njengoba lami ubone namhlanje ngibona ukuthi lifakile ukuthi kukhulunywa ngendaba yezidakamizwa ukuthi abantwana sebebhema izidakamizwa kakhulu. Lami ngangena ukuthi maybe kungaba lo munye lawo ongaphoshele okunye okungasisiza kumbe naye uhulumende engenele ngoba izidakamizwa sezivulele iy'ngqondo zabantwana.
Hayi siyabonga mamoyo uqhubeke ulalela uhlelo sinobaba uWilson Box lapha sizakhuluma ngodaba lwama rehabilitation centers sizwe ukuthi atholakala ngapi.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Lati siyabonga umamoyo usixhumeke lapho kwele Botswana uthi udabuka ePlumtree ngumkhaya. Va Box ndi dzokere kwa muri madzwa mterera achitaura ari kuchema nenyaya iyi saka ari kuti hameno pane rubatsiro rwavanogona kuwana here because havananzi vatambura nesuwo sevabereki tatambura panyaya dzemarehabilitation centers panyaya dzematreatment dziri kuwanikwa here nenzira muzimbabwe.
Ndine urombo kuti kuno kuZimbabwe hatisati tave nemapublic rehabilitation centers. Zimbabwe ine mapublic rehab centers ayo anodaidzira anodhura zvekuti veruzhinji havakwanisi kude vachibhadhara mari ikoko. Ndinopa semuenzano zvekuti maprivate rehab centers anotangira paUSD $800 kusvika kapa $1,200 kana kudarika. Saka chinowanika kunoku idzimba dziya dzatinoti kunorapwa vanenge vaine chirwere chepfungwa. Saka vanhu vanoshandisa madrugs vazhinji vacho havarwari nepfungwaba, asi kuti vanhu vanotodawo dzimba dzavo dzekuti vange vachirapwa sevanhu vanoshandisa madrugs. Saka munozoona kuti vazhinji vacho havazodi kubuda pachena nekuti vanotyaivo kuti vanozoendeswa kudzimba dziya dzinonzi dzine vanhu vanoita vanorwara nepfungwa. Saka itori dambudziko panyaya yekuti tiwane kuti rubatsiro rungawanikwe sei kumapublic institutions edu anofanira kunge akachipa.
Tinotenda vaboxa. Tidzokere kuna Zibusiso Moyo. Mamoyo, khona ngapho ePlumtree ngiyazi kanengi sizwa kuthiwa udaba lolu lugxile kakhulu emadolobheni amakhulu oHarare koBulawayo. Elupane khona ngapho ludubo olukhona lalo oluhluphayo mpela kumbe akukafiki?
Ludubo oluhluphayo babankomo ibe ukuthiyana kwakhona kwesisindo sokuthi abasemadorobheni bona bathatha wapha amadrugs, kodwa zathola ukuthi lapho emakhaya ngikhona lokhu ukuthi izidakamisa zinalezo zamatshwala akade ngikhuluma ngakho khona lokhu ngokuthi abanye probably abana-access to lawa amanye. But lihlupho lalo ngokufanayo lazona lezi ade sikhuluma ngazo imariyane ukuthi khokona yinto easy ukutholakala abantu eZimbabwe, usho ukuthi ikhona nje izinto ukulinga ukuthi thina abantu bayazibini njengemakhaya umuntu yazifakela izihlahla zakhe and they go ahead they won't be track up kungala ndaba zabutho. So isisindo sankhona ngabe kuthiyena kodwa singakuthi abasemakhaya bafinyelela maybe okulutshwana, okanti abasemadolobheni lapha sebezama izinto eziningi ngoba sebesiza ngokuthi amaphedi amaphampa imithi yokukhwehlela langani, but maybe ngapha ngabe ngolwazi loku-accessa izinto eziningi emakhaya, but khona lokho kukhona i-drug abuse yangkhona onkenke ubona labo kungamatshwala lokho ingakuya-abuse sibili ngendlela ephezulu and abantu bakhona bagcina sokunganizela umuntu impilo akasebaye kade sikhuluma ngokuthi abanye bayagula ingqondo langani. Yikho khona lokhu osekuvamile khona lapha emakhaya ukuthi abanye bagcine sebengani they are homeless, umuntu engasazazi ukuthi uvela ngaphi uya ngaphi,
umuntu egcine seyisibhonda nje onjengubona labo labodombo labomtoriro. Vabox, as we wrap up, we only have a minute and a half remaining on the clock. Pane mutsauko here between dombo nemutoriro kana kuti chinhuwani chete? Bhoza, ndiri kunzwa vanhu vachitaura vamwe vari kuti dombo also known as mutoriro, is that one and the same thing kana kuti zvakasiyana?
Chinhu chimwe chete chine mazita, rimwe zita ndiri madunurirwa zazidombo, mutoriro kana kuti guka makafela pachindevere pachirungu, that's a crystal meth. Saka chinhu chimwe chete chingone mazita anodaidzwa mamwe rimwe ndiri mudunurirwa rimwe ista chairo.
Saka crystal meth ndiyo inonzi mutoriro
wongu.
Very, very sad. And that brings us to the end of our show. Tinotenda zvikuru vaBoxa, siyavonga kakhulu Mamoyo Wilson Box, mudirector wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network. And also thanks to Zibusiso Moyo of the Lupane Youth Development Trust. Also, thanks to you, the listeners and the viewers at home. Be sure to tune in again next week. But remember, our regular radio shows are on 7 days a week. I am Tunga Milinkomo. Good night, Zimbabwe.